Nasi vanhu varatidzira mushure mekunge nezuro vanhu vakawana mari yavanga vasingafungira kuti ndoya vari kuwana. The figure we were expecting yakauya iri lace yakatokatwa without any explanations kuti zviri zviri kufamba sei kuti sei ndazowana mari shoma mwedzi unoyu. Ine time yandiri kutoti veduwe tiwedzerewo mari, mari yatiri kuwana ishoma. Mari yatikuwana yabitwa neinflation, mari yatikuwana ibhondi haichashandi kwakuda US dollar, nekuti munyika matiri izvozvi zvinhu zvizhinji mashops everywhere vanhu vakabvumidzwa kuti vashandise US dollar. But inini semushandi wehurumende sehealth worker sanesi ndiri kushandisa bhondi, so tatishori panguva yekuti tipeiwo US dollar yacho kuti tikwanise kurarama. Ndopatabva taona chibhondi racho rakaslashwa. So that got people angry and people started demonstrating.
Mari yamuri kuwana pari zvino yamapiwa yemwedzi uno yakamira sei, uyezve mari yamuri kutarisira imi savana mukoti yakamira sei kuti mukwanise kurarama zvakanaka?
Mari yatawana mwedzi unoyu is close to nothing. It's equivalent to around 50 US dollars. In a country yekuti US dollars yatova mari iri kushandiswa kwese, and there am I sanes ndiri kunzi ndakutambira $50. Saka mari iyoyo haina kana chainotibatsira kana chainokwanisira kutibatsira nacho. Taitokumbira hurumende kuti vatiwedzere mari iyoyo ya in US dollars, iri close to 750 US dollars to 1000 US dollars a month. Tingakwanisawo kurarama kana zvakadaro, asi $50 haina kana kwainotisvisa, haina zvainotibatsira in a country kuti everywhere in the shops ndiyo mari iri kushandiswa. Kana usina US dollar uri kushandisa equivalent in bond of which is one and the same. Saka mari yatakawana izvozvo haikwani, haina chainokwanisa kutibatsira nacho.
Makwanisa here kutaurirana nehurumende, uyezve hurumende iri kuti chii pane zvinetswa zvenyu?
Zuva ranhasi vadongo vanova mutungamiriri wemukuru wezina, president wezina, vaenda pamwe chete nevamwe vehealth apex kuhealth service board kuti vanovaona vakuru veko kuti vanzwe kuti vanoti chii, vanoexplaina kuti chii nekuda kwemari yauya iri slashed, iyo yagara iri shoma kudhara. Asi pavadzoka varatidza ivo kuti havana kuwana mhinduro inogutsa. Naizvozvo mangwana vanhu vachasangana zvakare kuti tione kuti todii munyika yakaoma, zvinhu zvakaoma kudai.